Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu chivabvu 22, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vava 51 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Tinotishungurudza zvikurusa, tinoti kumapurisa dei acherechedza murawo, dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 Chat.
Tikuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarayiridzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources ekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava.
Varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore, dzeordinary level neadvanced level, dzinyorwe mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pa51 chete, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive 1379 uye vanhu vaongororwa kusvika nezuro vava 34707. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri 10 nevasere uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pa5,500,000 ezviuru, kana kuti vadarika 5,214,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru 335,335. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 1,600,000 ezviuru, kana kuti 1.6 million, uye vafa vadarika zviuru 66,000, kana kuti 96,526. Chirwere cheCOVID-19 chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi iAmerica, Russia, Brazil, Spain, United Kingdom, Italy, France neGermany. Nyika yemuAfrica yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi iSouth Africa, iyo ine vanhu zviuru 10,000 nezana nemakumi matatu nevanomwe, kana kuti 19,137, uye vanhu vafa nechirwere ichi vava 366 nevapfumbamwe. Vanhu vanosvika 51 chete avakachengetedzwa pachinoi training center vachiongororwa kuti vane chirwere cheCOVID-19 here kana kuti kwete, varambidzwa kuratidzira kwavanga vachida kuita nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanonzi vanga vachida kuratidzira sezvo vasiri kufara nekuda kwezvekudya zvishoma zvisina utano zvavari kupiwa kumanikidzwa kubhadhara mari inoita madhora makumi matanhatu nemashanu emari yekuamerica kuti vaongororwe kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Vamwe vavo vanoti vari kumanikidzwa kuita zvepabonde nemapurisa ari kuchengeta nzvimbo iyi. Asi mutauriri wemapurisa mudunhu remashonal and west vaian kohera vati havana ruzivo nezvenyaya iyi sezvo isati yasvitswa kumapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki muzvari Mirirai Zizi vati vafunerwa naamai vavo avo vakaendeswa panzvimbo iyi masvondo maviri apera vachiti vave kuda kubuda sezvo hurumende iri kuti haina michina yekutarisa kuti vane utachiona hwekoronavhairasi here kana kuti kwete. Asi chiremba mukuru ari kuona zviri kuitika pachinoi training center Dr. Paradzai Mudzengerere vati mari iri kutaurwa iyi haisi yekuongororwa asi ndeyemushonga wekuti takurisa zvinoongororwa kana kuti viral transport media izvo zviri kuwanikwa kumakiriniki akazvimiririra. Dr. Mudzengerere vati munhu haasi kumanikidzwa kutenga viral transport media sezvo riri basa rehurumende kuti vanhu vaongororwe. Panyaya yekushomeka kwezvekudya, mukuru mubazi rezvekuchengetwa zvakanaka kwevanhu mudunhu amai Agnes Muchoo vati aya manyepo ari kutaurwa uye vaudze Studio 7 kuti iende kunozvionera. Asi patasvika panzvimbo iyi tarambidzwa kupinda zvichinzi tichange tapiwa tsamba kubazi iri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mapurisa nhasi asunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat pachipatara chiri kurapwa nhengo nhatu dzeMDC dzakapambwa dzakazowanikwa svondo rapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vasungwa panguva dzekuma8 mangwanani nemapurisa vakaendeswa kukamba yeWaterfalls uko vazotorwa voendeswa kuHarare Central uko vari pari zvino. Gweta revaviri ava vapaida moyo saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa. VaSaurombe vati vaviri ava vanonzi vapinda muward ine nhengo dzeMDC dzinoti muzvare Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri na muzvare Netsai Marova, kunyange hazvo mapurisa ange avarambidza kuita izvi. VaSaurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vasungwa nemhosva yekutyora mutemo westatutary 83 of 2020 uyo une chekuita nezvekudzivirirwa kwecovid-19. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vachaenda kudare mangwana. Asi Chikore naTakawira vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mukuru weMedia Institute of Zimbabwe vatavani moyo vashora kusungwa kwevaviri ava vachita hakuenderani nebumbiro remutemo yenyika.
Kuenderani nezvakataurwa kumazitare dzimhosva musi wa15 April apo misa yakapiwa mucherechedzo kuti mapurisa aregere kumbunyikidza kana kubata vatapi venhau zvakashata. Zvinotishungurudza zvikuru satinoti kumapurisa dei acherechedza murau, dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Kusungwa kwevaviri ava kwaitika apo masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum aendesa gwaro renyunyuto kugurukota zvemukati menyika vakazembe kazembe pamwe nemukuru wamapurisa vaGodwin Matanga achiti vanofanira kuferefeta kuchorwa kwakaitwa kodzero dzamuzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova. Sachigaro wemasangano aya muzvare Justina Mukoko vati nyika yose inoda kuziva kuti chii chakaitika kuvatatu ava.
Tirikuti isusu ngavaongorore, vaongorora vozivisa vanhu munyika muno kuti chii chaicho chakaitika, uyezve tinoda kuramba tichiudzwa nguva nenguva kuti chii chiri kuitika panyaya idzodzo dzatavasvitsa.
Vatatu ava vakasungwa mushure mekuratidzira ku Warren Park musi wa 13 mwedzi uno, asi vakazopambwa ndokuzowanikwa musi wa 15 kubindura vakarohwa kubatwa chibharo nekushungurudzwa zvakanyanya. Kutaura kudai, vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare, uye vatori venhavo vasungwa nhasi vange vari kuita nyaya yekuona kuti utano hwevatatu ava hwamira sei pamwe nekunzwa kubva kuhama dzavo. Vachitaura mudare Senate nezuro, gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi-ziyambi vakati vatatu ava vakatyora mutemo wenational lockdown, uye mapurisa anoda kutaura navo kana vachinge vabuda muchipatara. Asi muzvare mukoko avo vakambopambwa vakagara muusungwa kwemazuva akawanda vanoti kunyange hazvo paine zvisungo zvekudzivirira kuparara kwecoronavirus, handizvo zvingaite kuti munhu ashungurudzwe sezvakaitwa vatatu ava.
Asi izvozvo kuti vakatyora izvozvo zvanga zvakagadzirwa zvienderane nekuti vapinzwe pakutambudzwa nekushungurudzwa kwavakaitwa. Hazvisiri izvo zvinobvumira kuti nekuti wachikora mutemo, nekuti kana wachikora mutemo zviripo ndezvekuti unosungwa nemapurisa uendeswa kuchitokisi chemapurisa, mutemo uchishandiswa uenda kumatare edzimhosva unodaira mhosva yako, haupambwe kuti uende unoshungurudzwa zvakaitwa vatatu ava.
Vakazembe pamwe nemapurisa vakatozivisa kuti nyaya yevatatu ava iri kuferefetwa. Pachipatara chiri kurapwa vatatu ava pakaiswa mapurisa akawanda, izvo zvisiri kufadza vabereki nehama dzavo pamwe nebato ravo reMTC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Masangano anomirira varairidzi abatana mukuramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya, achiti panofanirwa kutanga patorwa matanho akasimba ekudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera COVID-19 muzvikoro. Izvi zvinotevera chiziviso chakasvitswa kuparamende nezuro nemunyori mubazi redzidzo yepasi amai Tamsang Tavela, chekuti dare remakurukota rakanga rawirirana kuti bvunzo idzi dzienderere mberi uye kuti hurumende yakanga yatara mazuva ekunyorwa kwebvunzo idzi kubva musi wa 29 Chikumi kusvika musi wa 22 Chikunguru. Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, Vaubert Masaraure, vanoti masangano ose evarairidzi abatana pamwe chete kuti asvitse gwaro rekupikisa danho rehurumende iri kuhurumende nemusi wemuvhuro unouya. Kana zvakaramba hurumende ichiomesa musoro, vanozoenda kumatare edzimhosva kuti amise kuvhurwa kwezvikoro kuti vana vanyore bvunzo vachiisa upenyu hwavo nevevarairidzi panjodzi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Tikuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarairidzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava, uyezve hapana zivo yatiyakwana kuvarairidzi nevana vechikoro kuti vakwanise kuzvichengetedza. Takazivisa hurumende nyaya iyi pavakatikoka kumusangano musi wechitatu, tikavadzivisa kuti ngatimbotangei tamira zvikoro zvedu zvikwanise kunge zvapfapfaidzwa mishonga, vanhu vakwanisa kuwana zvekupfeka zvinoita kuti vasabatwe nedenda iri, varairidziwo nevana vechikoro vachikwanisa kunge vachitestwa vasati vapinda muzvikoro. Kana zvinhu zvisati zvaitwa, hazvikodzere kuti vana vanonyora mubvunzo idzi tinge tichiisa upenyu hwavo parumana nzombe. Hapana chatiri kumhanyira.
Saka semasangano evarairidzi, matanho apa amuchatora ekuratidza kupikisa kwamuri kuita urongwa hwo kana kunyunyuta kwenyu?
tishaendisa gwaro redu rinobatanidza mfungwa dzemayunioni ese panyaya iyi tisharipa hurumende zvakare musi wemuvhuro takambovapa rimwe ratakavapa kumashure uku asi varikuramba vachiisa zvitandamudzere asi tichadzokorora kuvazivisa musi wemuvhuro asi aya hachisiriwo ega madambudziko kwaane dambudziko guru rekuti varayiridzi vacho havana chekubata mari dzavo dzanguri dzapedzwa neinflation iriko iyi mari dzavari kutambira dzichaite zvachose kuvhurwa kwezvikoro zvingave zvemazamanishoni kana zvekudzidza kwevana zvatoda kuti zvizoitwa kana paitwa nhaurirano dzemari yevarayiridzi kuti vakwanise kushanda basa vaine chekudya necheuviri chekuchengetesa mhuri dzavo
kana hurumende ikasasimudza musoro panyaya yamuri kugunun'una nayo iyi matanho apa hamuchatora
tine matanho hatichatora tinosanganisira kuenda kumatare kukumbira kuti zvibataramise kuvhurwa kwezvikoro kana upenyu hwevana nehwevaticha husina kuchengetedzeka tichikumbira kuti matare asarege vana nevarayiridzi vachitinhirwa kunobata denda recovid zvinogona kukonzera kurasikwa kweupenyu hwakanyanya chechipiri isusu tichazenge tichingotaurawo nemamwe maunions kuti tiudze mamembers edu kuti asadzokere kunoshanda kana zvinhu zvisina kugadziriswa nekuti hatidi kukanganisa utano hwevana nehwevarayiridzi tinotarisira kuti maunion achabatana panyaya iyi varayiridzi vese voregera kudzokera kunoita zvebvunzo idzi nenyaya yekuti hatidi kuti tiparadze upenyu hwevana nevarayiridzi
avanga vari mutungamiri wesangano reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7 chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri munew york muno muamerica vacliff makanda avo vanoshanda pamusika wemari muguta iri vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vachengetedze mari dzavo zvine ungwaru sezvo kunonoka kuvhurwa kuri kuitwa mabhizimusi pasi rose nepamusoro pecovid-19 kuchaita kuti dzimwe mhuri dzitarisane nematambudziko vamakanda vanoti vanoshuvira kuti mabasa eavo vanoita zvemari achange aripo pachavhurwa nyika dzese pasi rose New York ndiro guta remuamerica rine vanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 vakawanda uye ndiko kune muzinda westock exchange marvelous muhlanganya uye westudio 7 ataura navamakanda pamusoro peramangwana revanhu vakawanda
tiri kutya zvinhu hazvina kuomera vanhu vari pasi chete zvakatoomerawo vanhu vari pamusoro nyange uchitambira mari yako bhikozi vanhu vakushandira kumba unenge uchitya kuti basa rako riri essential here uri munhu anonyatsodiwa here pabasa uri essential here basa rinokwanisa kuenderera mberi here kana usipo saka kana vanhu vachishandira kudzimba kudaiwo so unenge uchingotya
zvii zvamuri kuita imi sezvizvarwa zvezimbabwe zvinoshanda pamabasa iwaya ekupepeta mari makatarisana nepachapera covid-19
saka zuva rese every day zuva nezuva unenge uchitotsvaga basa basa ritsva uchitongoaplya uchingoaplya kumabasa bcause hauzive kuti uri essential here kana kuti hausi
semunhu anoshanda nezvekuchengetedza mari nekupepeta mari munoyambira vanhu kuti vaite sei panguva iyo ino yecovid-19 takatarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose
nyaya iripo ndeyekuti ikonomi yemuamerica yaparadzwa necovid vanhu vanosvika 36 million vakaruza mabasa panguva shoma shoma saka vanhu vari kusevha mari because havazivi kuti ramangwana rakamira sei saka ndinokurudzira vanhu kuti vachengete mari dzavo kana wanga uchida kutenga firijitsva chimbomira umbosendeka mari yako iyoyo because hauzive kuti mangwana basa unenge unaro here kana kuti unenge usina kana wanga uri munhu uye anofarira kutenga tenga panze chimbomira chengetedza mari because vanhu havasi kutenga zvinhu because nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakabatana because munhu iwo unenge uchita se munhu ane shopu yake anotengesera umwe munhu munhu iyeye anoshandira umwe munhu munhu iyeye anoodha kune umwe munhu saka ezvino vanhu sezvo vasiri kushanda havasi kutenga tenga saka uye anga achisupplya haana kwaanowana mari yacho uye anga achitengesa haaswa na mari, uya angashitenga, haaswa na mari. Saka haaswa, saka oma. Vaya maforenda, vaya ma Zimbabwe, angari kuno kwa Amerika. Wangawa chitumira mari ku Zimbabwe. Havasu kutumira mari because havasu kutambira mari zacho. Enda havasu kuziwa kuti mangwana waninge washida kubasa hiri. Saka wari kuchengeteza mari yu yu kituwa kuti waka zingwa basa. Vabadari mari yemba rendi kana mortgage.
Vanga wari wa Cliff Makanda, washitara wari parunare wari mnyu yu kuna Marvelous Mslanganya wewe Studio 7. Yashika mbuya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ministara ndoitwa ropafadzo Musa ndiri ku Pietermaritzburg, South Africa. Ndiri kusangana nazvo zvakaoma munyika muno vedwe. Vanhu vakuvara nenzara. Ini zvangu ndiripo pabasa. Asi basa randiri kushandawo mari yacho ishomanene. Handikwanisi kuti ndingasapotawo vandinoona vari kutambura. Vana veZimbabwe vari kutambura, kwete zvekutamba. Famba mumalokesheni umu zvinosiririsa. Svika pakuona munhu achinhonga sadza chaiko achindorisuka. Oridzisa odya. Saka ndasiririswa zvokuti achokubata hangu handina ende handinawo kana mari zvokuti ndikwanise kuti ndai vanhu vandaona ivavo ndikwanise kana kuvapawo kuti chibatai nepapa handina nditongoriwo munhuwo asina chanacho unoshandawo mba saka mari dzacho ishoma hadzikwanisi kuti ndikwanisewo kuti ndingati wandaona achitambura ndomupawo wandaona wandakwanisawo kana ndinayo endinopawo asi shuwa zvakaoma. Vana veZimbabwe vasvika pakutambura. Kuno mabhazi akasenga vanhu vanga asingakwanisi kusvika kuno. Taingonzwa chinzi ari kusenga vari muJoburg ndokwataingonzwa. Saka kuno kunzvimbo dziri kunoku vanhu vanga vasingakwanisi kuti vakwane transport yekundosvika kuJoburg ikoko kuti vaonewo kubatsirikana. Zvinosiririsa veduwee hatizivi kuti tingaita sei kuti vanhu vayamurike kusvikawo pachavhurika zvunhu. Vamwe vakaenda kumabasa. Zvino ukaenda parobot unongoona maforena ndanenge akazara parobot bada hakuna kana munhu ari kumbotorwa kana one.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvemitambo vanoita zvemitambo kunze kwenyika vari kukurudzirwa kuti vashandise mukana uyu kuronga remangwana ravo rakanaka kuitira kuti vasazotambura kana vasizaite zvemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezve zvauya mushure mekuona kutambura kuri kuita vamwe vatambi vakambotamba kunze kwenyika uko vaitambiriswa mari yakawanda. Vamwe vatambi ava havana chavanacho zvekuti vari kunzwisa tsitsi mushure mekudya mari yavo zvisina tsarukano kunze kwenyika kwavaitamba kana munzvimbo dzekutandarira apo vaimbouya kuZimbabwe. Vamwe vavo vakaita saGilbert Mushangazhike uyo akatamba kuSouth Africa nekuChina ndivo vari kurairidza zvikwata zvepasi pasi panguva iyo vaitarisirwa kuve nemabhizimisi kana kuve nezvikwata zvavo. Vamwewo saZvenyika Makonese uyo akatambira Orlando Pirates kuSouth Africa anonzi ave kondakita mabhazi anobva kuSouth Africa mushure mekudya mari yese yakawana apo aitambira Pirates. Muteveri wechikwata cheCapes United muzvare Evelyn Chikwana vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekuona vatambi vakaenda kunze kwenyika vachishupika sezvavari kuita mushure mekuregedza nhabvu.
Hano izvazviite izvi ha vanhu vashupika kana mapfekera acho unongoona kuti haa apa vanhu vatambudzika hazvimboratidzo kuti vakamboendawo kunze kwenyika vakatomboretawo mari uko.
Muzvare Chikwana vanoti kutambura kuri kuita vatambi ava iyambiro kune avo vari kupinda munhandare iko zvino kuti vagadzirise upenyu hwavo panguva iyo vanenge vachiri kuwana mari. Vatambi vakaita saMavelas Nakamba, Tino Kadewere, Kama Billiard, Knowledge Musona, Nyasha Mushekwi, Willard Katsande nevamwewo vari kutambira mari yakawanda kuEurope, South Africa nekuAsia uko vari kushanda. Aimbotambira maWarriors Edward Sadomba oyo ane mabhizimisi kuSudan nekuMozambique pamwe nedzimba dzakati wandei anoti vatambi ava vanofanira kushandisa mukana uyu kuvaka dzimba dzavo muZimbabwe.
Chekutanga tinotenda Mwari nerombo rakanaka revatambi vari kutamba kunze kwenyika. Uzowanikwa uchitamba kunze kwenyika unenge wawana rombo rakanaka kubva kuna Mwari. Chandinokurudzira neexperience yandakaona ndechekuti keriya yebhora kana kuti yemasports idiki zvikuru. So chandingakurudzira ndechekuti the best way kuinvesta nemaproperties and the best way to invest is to invest home nokuti that's where you are going to spend most of your time. I urge kuti when you are investing you invest kunyika kwako. That's the best way to invest.
Aimbotambira Arcadia United Danny Jim anoti anotarisira kuti kana mutambi aenda kubasa kunze kwenyika anofarira kutenga kana kuvakawo imba yake. Sadomba oyo akatambira zvekare Dynamos anoti akavaka dzimba nekutanga mabhizimisi mushure mekuona pakatadzwa nevamwe uyezve nekuteerera mazano aaiwana.
Yekutanga inyasha dzamwari and nekuona mamistakes anenge achitwa nevanhu nekuteerera maadvisor anenge achipiwa nevanhu zvinokurudzira stereki nekuti muupenyu munhu isa nebasa. You have to get my advices from different angles. Chakanaka ndechekuti unocriticizwa kakawanda pane kupraisewa because paunocriticizwa unodzidza zvakawanda stereki from your mistakes. Vanhu vakandibatsira kwazvo hakusi kuti kugona kwangu asi vanhu nenyasha dzamwari ndo dzakanditi ndikwanise kuwana mukana wekuti ndiitewo mainvestments.
Muongoriri wemutambo wenhabvu vatichaona mushokori vanoti vatambi varipo vanofanira kudzidza mukutambura kuri kuita vamwe vogadzirisa upenyu hwavo hwamangwana. Sachigaro wesangano rinomirira kodzero dzevatambi reFootballers Union of Zimbabwe vaDesmond Maringwa havana kubatika kuti tinzwe kuti vanobatsira sei vatambi mukuronga ramangwana ravo. Asi Zimbabwe ine vamwe vatambi vakaita saNomen Mapeza uyo akatamba kuTurkey naBenjani Mwariwaru uyo akatamba kuEngland vari kugara upenyu hunoonekera varegedza nhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa necovid-19 muzimbabwe vava makumi mashanu nemumwe uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri frank chikore anoshanda akazvimirira nasamuel takawira wekambani ye-263 chat varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
sokuisika